kumaronde randoko takatanga nako nezuro mangwanani tichizopinda marusape vanhu vanga vasina kuwanda fanika zvavanga vakaita nhasi asi ndokutanga kunoita zvinhu hazvibva zvangotanga zviri moto moto
zvii zviri kunyanya kutaurwa nevanhu kana kunyanya kusimudzwa mumisangano yamuri kuitai
vanhu vari kutaura chaizvo vane zvekutaura zvakawandisa vane zvichemo zvakawanda zviri maererano nekufamba kwemanewspaper kusvika munzvimbo dzavo nezvinenge zviri mukati memapepa acho vane zvakawanda zvavari kutaura vane zvavari kutaura zvakawanda nezvemi vemaredhiyo vane zvavari kutaura zvakawanda nezvekufambiswa kwemasoko neterevhizheni saka tiri kufara chaizvo kuti zvatanga zvakanaka
tinonzwa kuti nezuro pakaitawo kadambudziko kwarusape mushure mekunge paita vamwe
vai ndinofara kwazvo kuti muri kukati kadambudziko ndiyo nyaya dziri kuita kuti tifambe kudai vatapi venhau vane maproblems kadambudziko kamuri kutaura ka handiko kanyaya kangasvike kumhiri kwemakungwa munhu umwe chete one akanonoka kusvika munhu wezvematongerwo enyika zvikanzi imi vanyarota hamuna kunditumira munhu kumba kuzonditaurira kuti pano pane musangano wakadai taiwa isu hatina kutaurirwa neveministry of information vakatituma kuno kudai kuti kana masvika kwakati munozotuma munhu kumba kwavanhingi kuti vazive aiwa sozvatakambotaurirwa isu zvatakanzi tiite takaita takadaidzira mumaredhiyo takadaidzira mumanewspaper takadaidzira patelevizhon saka iyi nyaya isina nebasa rese ndikushama kuti ndo yakutofamba manje munhu umwe chete here vakomana ndokutapa nhau here ikoko kanyaya kasina nebasa rese aka pane basa guru ratiri kufamba riri kutendwa nevanhu
imiwo seboka mune zvimingampinyere zvamati masangana zvepamazuva maviri amapinda muchirongwa ichi
kunze kwewamandibvunza uyu vamhiripiri hapana zviri kufamba zvakanaka chaizvo varitoti takuonai saka vari kutaura zvichemo zvavo zvakawanda
ndichidzokawo kunyaya yemuri kuti yavamhiripiri isina basa iyi tinonzwa kuti vari kugunun'unawo kuti vanyarota munhu anga ari kubato remdct munguva yesarudzo
vanhu vakandituma pabasa iri vekuministry of information vanozviziva zvikuru kuti gorero vanyarota vakamboita kandidheti yemdc hazvinei chandakadaidzirwa ina hazvichi zvemdc zvisina nebasa rese nezvatiri kuita vamugabe vanozviziva havana kuona zviine basa kuti ndiite basa randinogona randakatemerwa nyora vamhiripiri vachida oro vasingadi.